Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi china kukadzi 22-2018. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vanoramba kupindura mivunzo yekomiti inoona nezvezvicherwa pamusoro penyaya yemangoda vachiti sachigaro wekomiti iyi vatemba mliswa vanofanirwa kusuduruka pakunzwikwa kwenyaya iyi kuitira kuti vampofu vapindure mivunzo. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwekanzuru yeguta reHarare hwekurambidza makombi kupinda mukati meguta sezvo vanhu ava vava kushandisa mari yakawanda. Vanotengesa mumigwagwa kumasvingo vodzingwa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu zvavo nemasoja nemapurisa ane zvombo. Sangano reAmnesty International roburitsa gwaro rinoratidza mabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu pasi rose kusanganisira Zimbabwe. Munyaya yedu huru yanhasi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya remangwana reMDC Alliance zvichitevera kuchema-chema kuri kuitwa nemamwe mapato ari muAlliance achiti haasi kuona remangwana rakajeka mumubatanidzwa uyu. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mirizhonga yezvematongerwo enyika inosangana nevanhukadzi pamwe nekuzvidzwa kwavanoitwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860-6080-15580 ne-15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6 a.m. kubva muvhuro kusvika chishanu. Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kutarisa zviri kuitika muguta reHarare umo vemakombi vari kusiya vanhu kunze kwedhorobha iri zvichitevera urongwa hudzva. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.